VaBiden sezvanga zvakatarisirwa vataura nezvechirwere cheCOVID-19 icho chauraya vanhu vanodarika mamiriyoni matatu pasi rose kusanganisira zviuru mazana mashanu nemakumi mana nevanomwe kana kuti 547,000 muAmerica uye kubata vanhu mamiriyoni makumi matatu nemaviri kana kuti 32 miriyoni muAmerica. Asi vati hurumende yavo iri kubudirira kurwisa chirwere ichi sezvavakavimbisa. Panyaya dzezveupfumi vaBiden vativo hurumende yavo yakwanisa kuti zvinhu zvigadzikane.
After I promised we'd get 100 million COVID-19 vaccine shots into people's arms in 100 days, we will have provided over 220 million COVID shots in those 100 days. Thanks to all the help of all of you. We're marshaling, with your help, everyone's help, we're marshaling every federal resource. We've gotten vaccines to nearly 40,000 pharmacies.
Ndakavimbisa kuti vanhu vakawanda vachabaiwa nhomba mumazuva zana ndapinda muhofisi. Izvo ndizvo zvakaitika. Ndiri kukurudzira vanhu vose kuti vanobaiwa nhomba iyi.
Right now, right away. Go get vaccinated, America. Go and get the vaccination. They're available.
Vanoti vakazvipira kushanda nemaRepublicans pagwara ravo rekuvandidza upfumi.
These are investments we made together as one country. And investments that only the government was in a position to make. Time and again, they propel us into the future. That's why I propose the American Jobs Plan. A once-in-a-generation investment in America itself.
Ndiri kukurudzira maRepublicans kuti tiite mushandira pamwe kuona kuti tavandudza hupfumi kuburikidza nezvivakwa. Izvi zvichabatsira kupa vanhu mabasa.
VaBiden vataurawo nezvekuda kwavo kuvandudza nyaya dzezvivakwa vachiti zvichabatsira kuwanisa vanhu vakawanda mabasa. MuAmerica hamunawo kugadzikana mune mamwe matunhu zvichitevera kuurayiwa kwevamwe vatema nemapurisa zvikuru echichena. VaBiden vati nyaya iyi inoda kugadziriswa. Vapawo semuenzaniso kuurayiwa kwakaitwa mumwe mutema George Floyd nemumwe mupurisa wechichena, izvo zvakakonzera kuratidzira kwevanhu muAmerica nepasi rose.
My fellow Americans, we have to come together to rebuild trust between law enforcement and the people they serve, to root out systemic racism in our criminal justice system, and enact police reform in George Floyd's name that passed the House already. I know Republicans have their own ideas and are engaged in a very productive discussions with Democrats in the Senate. We need to work together to find a consensus. But let's get it done next month by the first anniversary of George Floyd's death.
Pane bhiri reGeorge Floyd Justice in Policing ratinofanira kupasisa kuti pave kuyanana pakati pevanhu nemapurisa sekurangarira mushakabvu.
Kekutanga munhoroondo yeAmerica, mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris, vanova mudzimai wekutanga kuva nechigaro ichi, uye amai Nancy Pelosi, mudzimai wekutanga kuva mutauriri wedare House of Representatives, vanga vakagara pazvigaro zvepamusoro-soro pedyo nemutungamiri wenyika vaBiden. Panyaya yekudyidzana nedzimwe nyika, vaBiden vati vakayambira vatungamiri venyika dzeChina neRussia kuti America haizoregeri makudo neanokamina. Vayambirawo kuti vacharwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheISIS chero kwachinenge chiri, kusanganisirawo muAfrica. Papedza vaBiden kutaura, Senator Tim Scott vekuSouth Carolina vabva vataurawo vakamirira bato ravo rinopikisa remaRepublicans. VaScott vati maDemocrats haasi kuratidza kuda kushanda nebato ravo pane zvose zvavari kuita.
COVID brought Congress together 5 times. This administration pushed us apart. Another issue that should unite us is infrastructure. Republicans support everything you think of when you think of infrastructure. Roads, bridges, ports, airports, waterways, high-speed broadband. We're in for all of that. But again, Democrats want a partisan wish list. They won't even build bridges to build bridges.
Ma Democrats haasi kuda kushanda nesu. Vari kuita zano ndega panyaya yekuti zvikoro zvivhurwe uye panyaya yekuvandudza zvivakwa. Takazvipira kushanda navo asi havana kuzvipira.
Senator Scott ndivo chete munhu mutema anova senator mubato rema Republicans. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.